Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. this Thursday, September the 9th, 2021. Welcome to the Women's Roundtable here on Live Talk.
Yes, Marv, a small correction there. We are recording, so we are not live because of COVID-19, which is one of the issues and topics we'll be looking at today, with the government saying as of yesterday, September 8, 2021, Zimbabwe had 125,931 confirmed cases, including 117,822 recoveries and 4,517 deaths. And to date, a total of 2.7 million people have been vaccinated against the COVID-19.
Yes, and according to the Ministry of Health, as of yesterday, Zimbabwe had 135 active cases in the country and 14 deaths. And the ministry also says Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to reach herd immunity, which it needs for the country to be safe and for the transmission not to be as high as it is currently.
Yes, and the other new cases which were reported just in the past 24 hours, 135 new cases yesterday, all local, and 14 deaths. And the government is encouraging people to vaccinate against the COVID-19. We'll be looking at this issue and other issues affecting women during this COVID pandemic.
Yes, and the government has also announced that there will be a batch of COVID-19 vaccinations coming into the country to boost the current stock that they have. And we've seen also that there's been the issue of transportation within, especially the capital city and Bulawayo, where people have been complaining that the ZUPCO buses that they were being used to ferry people to and from their homes to work were not enough. And we saw the government this week introducing some trains in a partnership with the National Railways of Zimbabwe to ferry people within Harare. So we'll be also looking and finding out from people also whether this is working or not.
Yes, and also in Bulawayo. But people are saying this is not enough, and the trains, they're usually far away from where people disembark, noting that they are very old, and some are saying what they need is for the ZUPCO monopoly to end so that there's adequate transport to ferry everyone to and fro. And we see that with women, some, those who are still lucky to be working, they have to, you know, alight from far away from their places. And some have to, you know, stand for a long time in queues there until they are able to get transport, which is very dangerous to walk alone in the dark. Yeah, yiphoke lokho ke esiyabe sikukhangela namhla kulabo ke abasanda ukusixhasa namhlanje sicubungula ukuphathelane lo-COVID-19. Yikho ke siyabe sikhangela ukuthi ziphatha njani abesifazana, njengoba likwazi ukuthi luhlelo oluphathelane labesifazana. Bake besithini ke labo uhulumende yena uthi izolo nje kuphela kulabantu njalo abahlaselwe yiligciwane leli kwakutsha i-COVID-19. Lanxa sesinanzelela ukuthi amanani abantu abahlaselwa yileli gciwane angani ami ndawonye, awasakhweli kumbe ehle kakhulu, asehlala phose alingani. Izolo kodwa nje kulabantu abedlula ikhulu 135 abahlasele yileli gciwane, kwabhubha-ke bona abangu 34 amachumi amathathu lane. Kodwa uhulumende uthi-ke selokhu umkhuhlane lo waqhamuka ngomnyaka odluleyo sewahlasela abantu-ke abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,931 wabulala-ke abedlula inkulungwane ezine i-4,517. Siza-ke sikhulume-ke ngokuthi abesifazana-ke babona njani uhlupho lolu, njalo basiphilisa njani ngalesi sikhathi. Kukanti kulo hlupho njalo olunye oluthwalise abantu amagabha avuzayo olokusilela kwemota zokuhambisa i-transport, siyabona ukuthi iningi liyayiswela-ke i-transport imoto azokuhambisa ngoba amabhasi ezukho esilela ngakho yafica kulendwendwe eziningi. Uhulumende ke sefake isitimela-ke ukuthi sithwale abantu, kodwa abanye bathi uzigadela khatshana kumbe ohlele khatshana lalapho yakhona. Abesifazana bathi kwesinye isikhathi bayihlasa kumnyama emabhasini, okuyingozi kakhulu nxa sesikhangela abesifazane. Yikho-ke lokhu esiyabe sikukhangela lapha sikucubungula kuhlelo lwethu lezinye-ke indaba. Mavelasi.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi nemusi wechina September 9, 2021 pano pachirongwa chenyu pawomen's round table icho ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19. Tombotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yedenda recovid-19. Ndozvinhu zvatinenge tiri kutarisa muzuva ranhasi tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yezvekufambisa. Tinoona kuti madzimai vari kutarisana nedambudziko rekufamba kubva kumba vachienda kumabasa panyaya yekuti mabhazi ezupco anotakura vanhu haasi akakwana, uyezve takaona nezuro kana kuti svondo iro rino hurumende ichiti iyo yawanikwa ichibatana neNRZ kuti iwanikwe ichiunza zvitima kuti zvitakure vanhu kubva kudzimba kana kumabasa zvakadaro mumadhorobha akadai seHarare. Totarisa zvakare kuti hurumende yataura zvakare kuti yawanikwa iyo ichiunza mamwe mabhazi ezupco achawanikwa iwo achiparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Asi vamwe vari kushoorawo vachiti zvanga zviri nyore here kuti vanhu vakwanise kunge vachishandisawo zvimwe zvakadai semakombi nezvimwewo. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa pamusoro pezvazvo. Titarisa zvakare nyaya yedambudziko rakaitika imomuno muAmerica ye-9/11 apo vanopfurikidza mwero vakawanikwa ivo vachibhomba muNew York muPennsylvania neimo muno muVirginia kuPentagone. Totarisa zvakare zviri kuitika panyaya yedenda irori recovid-19. Regai tidzokere kukupai mamiriro akaita zvinhu. Bazi rezveutano rinozivisa kuti kubvira nezuro September 8 pane vanhu vanowanikwa ivo vakabatwa nedenda iri recovid-19 vanosvika 135 nezuro, 14 vakashaya. Totarisa kuti denda iri kubvira ratanga muna March gore rapfuura pane vanhu vabatwa nedenda iri vanosvika 125,931. Uyezve tichitarisa kuti vanhu vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa117,822. Totarisa vakabatwa nedenda iri vakatisiya vasvika pa4,517. Totarisawo zvakare nyaya yekubayiwa kwenhomba dzecovid-19. Tinoona hurumende yazivisa iyo kuti iri kuunza mimwe mishonga yecovid-19 kuitira kuti mishonga iri munyika pari zvino iwanikwe iyo ichiwanda. Asi vanhu vabayiwa nhomba idzi dzecovid-19 vaakudaudzira 2.7 million munyika pari zvino. Tichitarisa kuti nyika inoti iyo inoda kuti ibaye vanhu vanosvika 10 million kuti pawanikwe ipo pachiitwa yavanoti ivo herd immunity. Asi panguva ino yecovid-19 zvizhinji zviri kuitika. Takaona isu kuti ehe, zvinhu zvakaoma. Asi pane vamwewo vechidiki vakaona rombo rakanaka, semumwe chizvarwa cheZimbabwe musikana wechidiki anogara imo muno muAmerica anonzi Tariro Kandemiri, watakaona achipiwa iye ruremekedzo rekunge achimirira kambani yeNike pane zvipfeko zvavo, sezvo musikana uyu wechidiki anoita iye zvemitambo, anotamba mutambo unonzi lacrosse wemuno muAmerica. Uyezve akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo iri nekuti Nike yakaona kuti mabasa aange ari kuita padandemutande anga achiwirirana nezvavanoda ivo zvokuti vanhu vawanikwe ivo vachikurudzira vamwe kuti vapinde mune zvemitambo. Regai tinzwe hurukuro yandakaita naTariro Kandemiri pamusoro peruremekedzo rwaakawana uyu.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganyahuye. Ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19. Nhasi pachirongwa chedu taita rombo rakanaka. Hatina muzvare Tariro Kandemiri vawanikwa ivo vachiwana rombo rakanaka chaizvo kuti vange vari kushanda nekambani yeNike. Regai tiende kwavari tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei uyezve kuti zvii zviri kuitika pari zvino. Tinokushinga nizai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare kandemiri.
Madia yanti mabe.
Aiwa tiri wadi ungati tsananguroo here kuti zvii zviri kuitika pari zvino.
Saka ini ndotamba mutambo unonzi lacrosse wakatangwa nema Native Americans muno mu America ku North America kwati. Saka ne lacrosse ndinodzidzisawo vana kuti ndinotamba sei, ndinotaura nema students eku university eku chikoro zvakawanda throughout kuno ku America nedzimwewo nzvimbo muno mu area yedu. Saka Nike yakaona kuti semunhu ane social media following yakakura, ndine over 30,000 ma followers pa social media pa Twitter ne Instagram, vakaona opportunity yekuti vashande neni kuti varatidzewo maproducts avo manyowani nekubatsirawo community lacrosse kuti kure, kupa maopportunities evana vadiki kuti vatange kutamba, vawane equipment nemitambo zvakanaka, and vawanewo maopportunities nekuitawo Nike representative.
Pasi pechirongwa ichi unenge uchiita chii?
Nechirongwa ichi ndenge ndichiratidza maproducts eNike manyowani pa social media pangu. Saka vakaita tsvimbo, toshandisa tsvimbo stick, lacrosse stick nyowani, ndandaratidza pa Instagram nepa Twitter kuti onai, you know, tsvimbo yenyowani yelacrosse yeNike kana butsu nyowani, and panoendawo kuma events, panoita coaching, ndichitaura nemastudents, tichitaudza kuti lacrosse yakadai, maopportunities andawana aya, for example mascholarship opportunity andawana through lacrosse neleadership yangu zvinofamba so, then tirepresenta company nemasituations yayo.
Vabereki vakatambira sei chiitiko ichi?
Vakafara, chasakafara. Pekutanga paka Nike pakati turashanda newe, neniwo ndanditombori with disbelief, but mama nadedinatapi vese every single day vanongondiinspire, vanondiudza kuti tari, ramba uchishanda, ramba uchiita zvinhu zvaunoda, usatye. Saka Yuzi paakauya chasangofara kuti another door opens and semuri, you know, tungofara sere.
Mutambo uyu welacrosse unotambwa here kuZimbabwe? Iye unganyatsotsanangura here kune vamwe vangadawo kuutamba? Unotambwa sei?
Saka izvinezvi hausati wakutambwa sere kuZimbabwe. Pane organization iri kuSouthern Africa ikuedza kuita lacrosse program muSouth Africa nekuZimbabwe, and this coming year one of my goals, angu main goal yangu ndeyekuti ndiendewo kuZimbabwe nditange kuunza equipment yelacrosse, tsvimbo zvelacrosse ndichidzidzisawo vamwe kuti unotambwa sei. Saka pakutamba mutambo uyu unopiwa tsvimbo stick yakada kutange yehoki mitana, asi ine kaneti kumusoro, and neneti iyo unenge uchikanda uchibata bhora. Saka munhu anenge achikukandira bhora iwewo bata ndetsvimbo yako, and very simple, but you know, pane unomhanya neshamwari dzako muchitamba muchinakirwa muchikanda bhora mugoo mogowesa mohwina. Saka it's so fun kuti utambe lacrosse.
Zvinouya nemari here izvi vamwe vangada kuziva?
Zvinouya nemari, asi kwandiri the biggest opportunity is just kurepresenta vanhu vatema, especially vakadzi vatema musport lacrosse. Traditionally vanhu vatema, you know, percentage yekutamba ishoma compared to varungu or vanhu vemamwewo mabackgrounds, because dzimwe nguva mutambo wacho unodhura, equipment inodhura, maprograms anodhura. Saka semunhu mutema, you know, ndiri proud, I have so much pride kuti ndikurepresentawo demographic yedu musport. So pane mari zvapo, asi pane, you know, opportunity yokurepresenta.
Vanenge vachida kuwanikwa vachikufollowa pasocial media zvawataura izvi vachiona zvaunenge uchipfeka nekutambisa zvenaiki, vanokuwana pasi?
Nona ndiwana pa Twitter neInstagram neFacebook at official lacrosse, official lacrosse.
Vamwe vangada kuziva zvakare kuti waane makore mangani uyezve wakatanga rini kutamba mutambo?
Ndakatanga kutamba lacrosse kuhigh school, I guess secondary school. Ndandine 14 pandakatanga kutamba, and iko zvino ndaane 24 coming on 25 September 28. Saka bhedhe rangu kuya vadanotumira makeke uzayati mabvunotumira makeke, but proud to be turning 25 soon.
Tombotiwo kune vamwe vari kunzioko vari kuda kutamba chirongwa ichi, ungavakurudzira kuti chinyanya vasikana?
Ndingati usatye, pandakatanga inini lacrosse chanchiri chinhu chinyowani, hapana wandaiziva aitamba, ndasikatombozivakuti tsvimbo yacho ndoibata sei, but kungoziva kuti I wanted to try and I'd work hard to accomplish something new. And you know, katanga ne sport, for example, I know to askana kwa ndio kuzimbabwe to tamba hook, inakatanga ni tamba field hook. Saga my skills are not able to work here, teamwork, strategy, you can move up a field up and down, you can throw my sports sell across. And find my opportunity, I want my scholarship, especially in the academics. Kagona mpasuno, kagona pa fields, the opportunity yo yungu wana scholarship to college.
Ayo, wachit famous, wenye kupezi, sira nyanyakuwa bere, kila mevana, vano ita o mitambo, tunona kumusha zinongo wano, vano ti mitambo aibadare, ungatichi.
Ah, no, dongoti, tuza kaitu kwa nyewabele kibangu, support ya vano wenyu, wapay, inspiration, tinga mizalitu wana nyewa rambo wachitanda tu passion yao, because, especially in the social media, mazwano, maopportunity haka wanda. Traditionally, you know, ifanaka changa nini, that's not mbo fungo tinaiti non-fonera, but when I end up, you know, parole ya wema athlete, na munu wano fona watitari, tine equipment, tine product, na wanyatula kurati, taka, ne, ne world, ya dati lezu, nezu, opportunity come in so many different forms, and athletics are a big, big way to connect and community global. So, Manaku Zimbabwe can now connect Naruko America, no Kenya, Kenya and lacrosse team for Kazimaru, and my team that for Kazimaru, and that's given my opportunity to give an oil community. I'm going to Kenya, I'll choose the Tamba from Nairobi, because the Tamba Ku Utah for university full scholarship. Saga, you know, Musa count out my sports, Musa, I disregarded because. They play a big role and the opportunity of who you could have something amazing.
I want to go ahead and do your Itashanje. Tino kutenda imu share tariro kanze mili. Vanova iwo brand ambassador. Ye Nike kunge manga mwinesu. Pano pachirongwa chedu chino tarifra. Chino sanga na nemazi maimu ipe
yu. Thank you.
Chirongwa iti mwesu fakuruwa nene mawa kutanga na mwye. Ndiri mu Washington. Iwo yoruku kukarishu no tariro.
Inini yoruku Los Angeles, California.
Watoka ndia da farafiri.
Ah, well, but that's not alone from another generation why I don't ask. I'm still working, you know, I'm in Georgia, Zachary's always working, Sarah. You know, wherever I am, I'm working.
Okay, thank you. Tell me, a young Zimbabwean lady, who has actually chosen to be a Nike brand ambassador through a college and also high school stage, and you have chosen because of social media following. And she also says she's the youngest member of the board of directors of the Tawaratan Award, which she says it is an award given to the best male or female lacrosse player in the nation. So she is flying Zimbabwe's flag high here in the U.S. after, you know, she was born in Zimbabwe but now lives here, but has actually been chosen as one of the young athletes to represent Nike under lacrosse.
Yebo ke siyabonga Marvelous lapho ke besilalele ingxoxo ke uMarvelous ayiqhube lo nkosazana Tariro ke Khandemiri yena ke odlala umdlalo we-lacrosse ke besichasisela ukuthi wawuqala njani lo umdlalo uqhuba njani injalo usethole njalo elinye ithuba lokuthi aqhubeke kuwo ngoba nabo sekuthole ukuthi kube nguye omela inkampani ye-Nike phela lapha kulo umdlalo. Yebo ke okwakathesi sesilomunye ke umhlonishwa wethu osesixhasa ke ukuhlelo yena ke use-United Kingdom ozasitshela ke ngokuphathelane nomkhuhlane we-COVID. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkosi. Ye, ngithemba i-volume yakho ingani ikhatshana ungayikhweza kakhulu. Nami ngaphandza kufaka ku-speaker ukwenzela ukuthi uzwakale.
Manje.
Yeah, hi, hi, maybe iphutha lami bengakufakanga ku-speaker, sozwakala manje. Ungasitshela ke ukuthi igama ungubani njalo uvela ngaphi ekhaya.
Mina ngu-Faith, Faith Malinga, umsisi Nkosi, shade kaNkosi. Ngivela eBulawayo ngokuzalwa, ngihlala e-UK khona manje.
Ye, ngaphambilini kwale ngxoxo ke wasichasisela ngengxaki obhekane lazo. Lapho usuka ekhaya e-Africa usiza khona ngapho e-United Kingdom ukuthi uhambe njani ngoba siyabona ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lo uthinta wonke umuntu ukuthinte njani uhambo lwakho ukuze ubese usuka lapho usuka khona usiyafika lapho usukhona kathesi.
Umkhuhlane lo umkhuhlane omubi kakhulu obhebhekileyo. Ngisuke lapha vele ngikwazi ukuthi i-government iyazama ngayo yonke indlela ukuthi iyo-reduce ukuthi singahambi. Kodwa ngendlela yokuthi silava zali sile zinto zonke kuvele nokusiphoxelekile ukuthi sihambe although besilandela nje konke abakutshoyo so sisuka lapha nje abasithuthi yenza i-test ube negative before uhamba 3 days before you travel sakwenza khona lokho safika khona ngale South Africa lakhona sabona ukuthi lase South Africa mina ngokutsho kwami ngibone nje ukuba overcrowded nje ukuthi abantu lapha ngikhona egoli kubabona ukuthi sebephila lokhani ukuthi abaselandaba banendaba bona kodwa uyambona umuntu imasi khona kuyabe igqoke kodwa ingaphansi kwesilevu and le overcrowding yangkhona nekuphenduleni kwethu-ke into-ke manje eyiyo engenza ukuthi umphakathi ngiyajabula ukulalela kulokho okwenzakalayo ekuphenduleni kwethu khonoko ukuthi bazakutshela ukuthi utheste before ubuya nokuthi fanele ubhukhe i-quarantine uzohlala for 10 days. So vele sibe ne-stress esikhulu ngihambe nemuli yami singu-4 nabantwana abanguthi nabantwana abangu-2. Ukuphenduka kwethu kube yi-stress from airport yase-South Africa sibaze bafika usuku lwalamhlanje lokho esine-stress siku-quarantine njengoba sikhuluma.
Yeah.
So ukuphenduka kwakho ukuthi khona uthole i-quarantine hotel kufanele ube ne-allocation form. Leyo allocation form awuyitholi nxa ngabe ungala-quarantine hotel confirmation. Ukuze sithole leyo quarantine hotel confirmation sisayithola sokusele 1 hour or 30 minutes ukuthi flight isuke. And xa uyithola ufila amafomu yabo sokugijima khonapho labantwana bonke babe sebefuna lokuku-offload e-airport. Sabuya-ke hayi kube nzima balaleli ekufikeni kwethu e-Heathrow Airport sifike sehliswa phakathi lapha desilinde khona ibhasi nothi laku-migration. Ibhasi lami ibe yisimanga ngoba ihambe lathi 1 hour ibhoda lathi so kumeke ngizithethi besesiya ku-quarantine akuna-information akunomuntu olitshela ukuthi niyangathi i-information nje limited lithwala nje njengamasaka lifakwe ebhasini ningatsheli ukuthi liyangathi. Yabhoda ibhasi lathi almost an hour sabona sisifisela back lapho esiqale khona sisiya ku-9 yabantu abaya ku-quarantine bonke. Sifike ngo-7 sasakwatshaya u-8 sisana siqalisa i-line yokuthi siyodingisa ama-passport. Nomntwana okade ngihambe layo la-6 years omunye la-13 years labantwana lokho bengakadli lutho balaleli. Akula muntu olendaba nawe laphana e-airport uyawa i-leader zechief uba hypo no one cares. Sahlala laphana elayinini i-line yangkhona ibunkulu sasafika ukuthi sitempise i-passport ngabo-11-12 kutwana bakadli lutho. Nxa sifika laphana ngihle ngafika ngabuza mina ukuthi but njengoba lithi liyasi-quarantine angila problem la ungihambe ngikwazi kodwa-ke ngelithi ngiyi-0 izolo lokhu ngisebenzela i-NHS kodwa ngatheste lingitshela ukuthi liyangi-quarantina lingibhadalisimali wahle wazigeza umntu wabantu wathi hayi lokhu asikwazi ukuza labantu abalapha. Safika nje khonapho kwathi ngabo-1 safakwa ebhasini futhi singatshelwa lokuthi siyangaphi no information. Ngaze ngacina ngalwa balaleli ngathi hayi bo sisebhasini lapha abantwana abahleli bonke abadlanga sonke sesithule singafeyinta phambi kwakho ke wathi don lingabuzi mina mina ngihambisa kuphela amazinduto. Ngacina ngalwa ngilwe from lapho omunye ade sebhasini umkhiwa wasuke ungathi nankamazayo ngahle ngathi angifuni ngamzakwa babuya-ke sebeletha ukudla-ke ngilethela abantwana ngokulwa kwami enxa sifika khonapho ehotele sisafika ngabo-1 ibhasi lani bihambe sehlisa abanye ibayihlisa endaweni ezibona ukuthi zi-right wona uyanga awutshelwa sazafika-ke lapho esuka khona ukudla kokuqala esakuphiwa lapha zihlobo kwakuyirayisi lamachishe ngalasufe ngalaluntu umntwana olwasithi ezifakahle khono bathi kumbe sikubonile ukudla ade sikuphiwala konke kubonile akula muntu ophila ongakudla lokhu kudla okula njengagcina ku-Day 5 lapho engigcine sengigcina ngisibonda ngisakwalisi ngolo mino umntwane sekuda umntwane sengasayenza xa ngifona bathi kulo dokotela ozobuya loo dokotela kabuyanga ngasisefonini ngathi nabatshela ngathi sengiphuma-ke khathi sakula muntu ozombamba sengihamba lo mntanami esibhedlela yikho kubuya kwe-security ingi-escoti ngisesibhedlela bengi-escoti esekhihlela eceleni kwami ngathi ntshontshile ntshontshe umntwana ma-answeswa ngazi ngaqeda ngaphenduka-ke lo mntwana. Xa ngifika lapha vele ngalwa basebebuya bangixolisa bathi hayi sebezasinika ukudla okungcono kodwa ukudla kuzange kube ngcono balaleli wakubela wikonela nga atikume video sekine kawa wui asu nebi bolide wakalama afu ama afu abolide lera ise bolide wakarat niku kutu nga nsilwa wakui mundo hotele na uta umaneja wanjwa mle lumuza wawamiga lako from there matuna nese mbalela mo MP mbala yongi nda uwa yende laka itota wala nebi matuna se mfonelo wa umaneja umune watenwe ofu meni kwa mala awongu ya tolisa waleti menu eti European men nari leti menu ywe watolisa watu wana wajaele abandu we Bangladesh abajaele abandu we Southern Africa. So what you would see around to a book about pure Ubusha, Konoko would be a pure, it's not tailored, like it's tailored for Avanyavan to not Avanyavan. So I told you, so would you see, still I would in China, a book who always we wanted to shaz. I would in China, no one to know who exercise up and the rather who landing, and you could just cut this child in the Malan, Namayana, not a great. But soon as of times, in a room, maybe you shall have an hour as well for my car. It's not even fun. Konoko yuko mguti tuwala leli ii quarantine lewa mkusha nofandeje utwara vani mkusha kwa tuko ni ikweshi mbake mbae la angazi kutuko nonga pendu la lapu ukuti nga ngale lese uru na panji wili weot ungaba kukontakto mdole COVID basi bati hambo aisulitue quarantine kuteste ungaba neke tisutu mtu siya msene zinsenta but wiki loko tunasivuye kutoste negative. Safika lapha sifike kwathiwa i-day 1 ungayibali, it's a day 0. Ubusuthesa ngo-day 3, ulapha bathi i-day 2 kodwa bebe ngu-day 3. Uphuma u-negative. Baphinde bakucinge bakugcine futhi. Bakugcinelana amalanga wonke uphinde uyothesa ngo-day 8. Sesithesile no-day 8 loyo saba negative. Sabuze kathi wayingasiyekeli, sihambe sisahlaleleni. Ngoba nxa siphuma i-test, bathi i-government ithi besigcine kuzokutshaya u-day 11. So lapha angizwisisi ukuthi kanti umkhuhlane lo wona bayawazi into uhamba njani uthelelwana njani bale quarantine lay iyi-prison or ikuyini ebantwaneni kakhulu it's not child friendly at all. Umntwana nxa engena konakala toy ngiyakwazi itoy vele ngebaningi for ukuthi baprevente umkhuhlane kodwa lo waye bangamniki khona baza kudlalise yedwenjini aphinde ahambe lapho. Umntwana akalanto yokudlalisa bakhayoni yenza ukuthi uhleli sikhangelene khona la. Ngizwela abantu ohlala eyedwa kuleli room ele-quarantine uphuma uhlanya uphuma uphandeni. Into engayitsho esikhangelane layo lapha ku-quarantine.
Ye, umntwana labo okhuluma ngabo kule minyaka emingaki?
Omncane ula 6 years, omunye ula 13 years.
Okay. Hayi sizaphenduka njalo kuwe usichasisele kutsha ke futhi okwenzakeleyo okwakathe sike sizathi ke sithathe ke omunye umlaleli. Marvelous, there you hit us with one of our guests, Faith Ngosi, and she was telling us what's happening in the quarantine center. But we would also have her again shortly for to explain in detail what's going on, also in English. For now, we have our other guest, Marvel.
Thank you so much. Apotanga chukunzwa mungu mtereri wedu, my faith malingo, Ben Nkosi, vangamari kutawara imo, pamsura peja wakasangana nazo, vanogara imo kubritain, mushire mekunge vaba, kuzimbabwe vachidzokera kunyika yavanogara yeBritain. Varutaura ivo kuti vakashopinzwa muquarantine vanga vachinyatsotsananidza vachidododza kuti zvakafamba sei. Asi regai tibvatatambira mumwe munyarikani wedu vapinda muchirongwa pari zvino. Tinokutambirai nemufaro, Pastor Rebecca Makai.
Marvelous, thank you, Makadini.
Aiwa, tiwadii. Mungatitsananguro kuti imi zita resangano renyu rinonzi chii uyezve zvii zvirongwa zvamuinazvo panguva ino
COVID-19. Isu fellowship Praise Covenant International Church, St. Paul Tiri Chuani kwa Minnesota, tiriku nyanya ku namata nevanhu, nekuti tiriku ona kuti kutaura kuri kutaurwa, asi tirikutsvaga solution. Vamwe vari kuita zvemavhaccine zvakanaka namapiritsi nekuita zvimwe zvose, asi isusu takaona kuti munamata ndo chini chikunya nyakubatsira panguwa ino kutitipe wanu tariro uye kutiti batsire vari kushungurudzika nekufirwa tibatsire zvakare vari kutambudzika munguva dzino vari vega pamusoro paizvozvo tiri kuona kuwanda kwemichato iri kuputsika tiri kuona chinhu chiri kunyanya kukanganisa taona kuti tine kusangana kwatokuita musi wesaturday musi wemugovera saturday ino kuti timbogara pasi nevakaroorana nevakaroorwa kuti titaure pamusoro pezvimwe zvezvinhu zviri kuwanikwa muwananiso munguva dzino dzecovid zvakasangana sechinhu chakakura chiri kubuda zvakanyanya chiri kubva chaafecta nekuti vanhu vari kunyanya kugara pamwe chete vachishandira mudzimba nyaya yeemotional neglect yakura yakuwedzera michato
kuti nyaya iyi yamuri kutaura inorevei kana muchidaro nokuti tinozwa kunyange kuzimbabwe nekune dzimwe nyika pasi rose kune zvizvarwa zimbabwe vari kutaura zvakare kuti zvechokwadi michato iri kuwanikwa yakawanda ichidambuka panguva ino yecovid-19 kana muri kutaura kuti nyaya iyo yeemotional zvinorevei
tiri kutaura kana tichiti emotional neglect tiri kutaura kuti vanhu havasi kukwanisa muwanano kutsigirana kuwana vachitsigirana mumanzwiro mumwe wako anenge achidawo kuti umire naye mumanzwiro nekuti munguva ino yatiri vamwe vakajaira munoziva kumabasa uko vanospenda tinospenda 80% or 70% yenguva yedu tisiri kumba tisiri pamwe chete nevadikani vedu tichingori kumabasa but nokuda kwecovid denda iri vazhinji vari kushanda vari pamba vakasangana murume nemudzimai ndo pane ofisi mukangodai madhumana mukangodai 5 minutes ati nhai weswedera uko yamwati foni internet saka tiri kuona kuti zviri kukonzera kuti pashayikwe kutsigirana pane inonzi withdrawal of emotional support iri kuwanikwa ichikura muwananiso yekuti zvandiri kunzwa inini mudikani wangu anoti ha aiwa uri right kana kuti uri kutaurisa kana kuti unonetsa kana kuti unoshusha saka zvinhu zvakawana wandisa zviri kuitika reaction inobva kune umwe wako kusanzwisisana kuti oh ndatobatikana ndiri kuda kuti unditsigire handisi kuda solution saka ndo nyaya hombe iri kuitika kuti emotional neglect ndo yakonzera michato mizhinji panguva ino kuti dziparare nekuti nhedziro yacho yahondo
matini mune chirongwa kana gungano ramuinaro neremusi wemugovera gungano iri vanhu vanokwanisa kuripinda sei munhu kana aine muri kungoda vakachata here vakaroorwa here kana kuti rinopindwa nani nani
panguva ino tatiri kutsvaga vakachata nekuti tiri kunyanya kuona tiri kufokasa kune vari kutsvaga kupinda mudzimba tiri kufokasa kuvasikana nevakomana asi tiri kuona sekuti tanyanya kunegerera michato saka iri gungano iri tiri kuti edza vava kuda kupinda mumba vari engaged to be married kana kuti vatori mumarriage panguva ino ndovatiri kuda kuti tinyanye kubatsira tikurukure nekuti zvimwe zviya zvataa tichivanza makore makore tiri mumarriage zvaivanzwa nekuswera kumabasa zvaivanzwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvaiti occupier nekuda kwecovid hakuchisina saka uri stak wakakomberedzwa nemadziro manaya saka imomomo mumba imomo mune hondo dziri kusumuka vasikana saka tiri kuti aiwa uyei titaure tigadzirise tizive togarisana sei mumanzwiro edu akasiyana siyana nekuti iwo unonzwa zvakasiyana nezvandinonzwa asi togarisana sei tingagarisane sei mukaspace kash munoziva imba ine 10 bedrooms kana maswera mese inoita diki saka tinoda kugarisa nyaya iyoyo tiri kuda vakaroorana kana achikwanisa kuuya. Asi zvatichaita tirikuita live tinenge tiri face to face hotel kwatiri kuitira. Asi tichange zvakare tichiburitsa pa Zoom kune vaya vanoda kuti vati joine kuburikidza ne Zoom tichazenge tichidaro zvakare.
Tombopinda muchirungu kuti can you tell us what issues are you seeing happening? I see that you have an event on Saturday that's targeting those who are married and some of the issues that they are facing during COVID-19. Can you just go deeper into that issue and tell us why you decided to hold such an event?
Thank you, Marvelous. Yes, we are talking about emotional neglect in marriage. We are trying to go deeper to explain to people what is emotional neglect in a marriage, because the key premise of a marriage is the two people. You are a team. You support each other through ups and downs of life, physically, financially, emotionally. So emotional neglect is to withdraw that emotional support to your spouse. And this could be consciously or unconsciously. You know, it is arguably, yes, that sometimes people think, you know, when you feel emotionally neglected, it is they can fix it by doing something for you. But emotional neglect does not need you to fix me. I just want you to support me. I just want you to be there. But it's wrongly expressed, you know, and people think I'm overreacting when I'm trying to express myself that I'm suffocated. I just need time out. Or I just need you to hear me. So this is the reason why we are trying to say, do you understand when your spouse is not emotionally supportive? What do you do? And we also want people to understand that what are the signs of an emotionally distant partner or spouse? Mm-hmm. How do you talk to your spouse or express yourself about how you are feeling? And we also want to be able to help people to differentiate emotional neglect and other things, because it can be so misinterpreted, emotional neglect. So we want to explain what it is. What do you need? How can you listen to your spouse without trying to fix me? But sometimes I just need the support.
Yes, and maybe just give us a tidbit of some of those remedies that you have found that are working, because a lot of people right now are in lockdown. And like what you say, you know, most people used to go out to work, but now they are forced to be together 24/7. Can you just give us a few tips of what people can, you know, can use, and then they can come and get the expounded view at your conference?
I think let me just talk about just some signs of an emotionally distant spouse or partner. There are lots of reasons why a person could become distant emotionally, which will cover, which we'll talk about when you come. But I just want people to recognize the signs sometimes of an emotionally distant partner or spouse, so that you are left in no doubt that there is a problem which might need to be resolved. Sometimes you find that your spouse prefers to be alone. I want to be alone. And sometimes he seems unable to express her feelings or his feelings. Mm-hmm. Sometimes it tends to lack empathy. There's no empathy. Sometimes there's constant criticism that actually destroys you, destroys your self-esteem. It destroys who you are. And sometimes, you know, you find that your spouse is not willing to contribute to the relationship. They just stand off. Why? Sometimes you find that in that relationship, there are too many lies, too many lies. Sometimes you realize your spouse or your friend doesn't just follow through on their promises, what you agreed that you want to do. And then the biggest issue is failure to show physical affection, and then the failure to reciprocate, to love. This is something that can affect and destroy a marriage during this time. So a marriage cannot can survive without emotional intimacy. But do you want to thrive in that marriage?
Thank you so much, Desa. You heard it for yourself. Some of the issues that are facing women, especially is what Pastor Rebecca Makai is saying, those that are actually married and are living together as partners. Over to you, sir. I think you're muted.
Yeah, well, I have a very interesting perspective there from Omunyege Umshoni Chawetu, of his Tassese Lage, Mwenzagala Ezinjini Lako, Ungosila Rebecca Makai, and always Tassele Uti. Abantu abachadileyo bahlala njani ezindlini sesikhangela ukuthi kuhlukuluzana kwenzakale ngemzimbeni kuphela ukuthi physically hayi kukhona okunye kuthiwa kwe-emotional okwemoyeni ukuthi ubona njani ukuthi omunye umuntu ehlalisane laye ngakusekeli yini ukuthi ube uhlaliseke lawe emoyeni yikho-ke besichathisela khona ngesikhathi se-COVID-19 lesi abantu behlezi ezindlini njalo besebenza bebonke sizukuthi kugcina kusiba nodlakela ezindlini. Hayi-ke sizabuyela-ke komunye umhlonishwa wethu unkosikazi-ke Rebecca, unkosikazi Faith Malinga Ben Nkosi, yena-ke useBhilithane osichasisela ngokuthi uhamba njani khona ngale. Yes, we're coming back to you, Mrs. Nkosi. If you can explain to us again, you are at a quarantine center with children aged 6 and 13. What's going on there? How was your journey from back home to where you are now? And what were the problems which you faced along the way?
As I explained previously, that we are here in this quarantine hotel, family of 4 with children. So when we went home, I can say it was easy, not easy to follow the protocols, but we had ways to do that. Coming back again, it was an issue because for us to obtain that CTN number, it was difficult. We spent about, £200 making calls to this quarantine helpline. And these people were not picking their phones. And what they do is they'll pick a phone and then they'll put you on hold for about 2 hours. Mm-hmm. You're in Africa there, ringing these people trying to get that CTN number. So after I spent about £200, that's when they gave us the CTN number, and it was the last minute. The flight was boarding at about 9, and we got the CTN number at about 8:30. So that's torture on its own. Then again, the problem was the arrival. Our arrival in the UK was a massive torture, because when we arrived here, we arrived at 7, with children up to 1 o'clock. They had nothing, they'd eaten nothing, and there was information was limited. No one was telling us, like informing us of what's going to happen, where we were going. It was just like, we're just like, take and go there. No one was explaining anything to us. So that's another journey of torture that we went through. Even if when we came here, I feel like quarantine is a prison. That's number one. And I feel like quarantine is, like it has got... Like, it affects people, emotional, mental health, from the way you are treated. And their food as well is tailored to a certain group of people, which is, when I rang the manager, he said to me they didn't know that they would get people from Africa. They are used on people from Bangladesh, which is, even if it's Bangladesh, the food is rotten. Even if they're saying the standard has changed, like for example, they're trying after I complained, and because I even emailed our MP. So after they heard that I complained and the videos that are circulating, the manager came to me. He's trying to talk to us, saying we should work together for them to give us better food, but the food is not better even today.
Yes,
and again, for children.
Yes, go ahead with the food. Okay. Okay, go ahead with the children. You said one of them fell ill.
Yeah, one of my daughters, 6-year-old, she had diarrhea for some days, and then I had to ring them. They, one of the nurses rang me and said, you should just give a daughter a couple. There's nothing that we can do. So then that's where I had to fight. I told them that if you're not doing anything with this, no one is going to stop me. I'm just taking my child to hospital. That's when they brought a security who escorted us to the hospital. But they didn't do anything. We just came back. She came back still having diarrhea. and after that we go rotten food continuously every day. So meaning that this is torture to our children, for example. Yes, I traveled with them. I shouldn't have traveled with them, but it was for a reason.
Yeah.
That's the point of us. Yes, I traveled for a very strong reason with my children. But then we don't deserve to be treated like this.
Yes, and
we don't deserve like a violation of our human rights, I'll say so.
Yes, and what about the expenses for the hotel? Do you think they match the treatment?
The expenses, I think the price is ridiculously high compared to this standard of food and the standard of the hotel. It doesn't match.
Yes, and obviously, even if one pays low, there's no justification for rotten food. And of course, we did speak to, since we carried this interview on radio as well in the afternoon, we did call the hotel and told them for what other guests are saying. And the manager was very polite and said, send your questions in writing through the email, so they haven't replied. So if they had responded, it would be saying what their side of the story is, but they didn't. So what is going on right now? How are your children? And when are you coming out of the quarantine? And what are you going to do about this issue? Yes.
We are coming out tomorrow, which is day 11.
Okay.
And I still have a question about the day 11, because according to the government, it's 10 days. But Millennium is saying the hotel where we are, it's saying 11 days. What is the thing? We don't need to count day one. So what is day zero? What is that day for? That's the question that I have, number one. So we're coming out tomorrow, and we've emailed our MP, who said we need to email him when we come out.
Okay.
And the, yes, and we're taking this further. We're escalating it further and further because we've got all the evidences of the food. We've got evidence of my daughter attended the hospital. So we're still asking for other people out there not to keep quiet. Let's make noise till this is resolved. Because I might be going through this. Maybe somebody else is going through more torture or more stress wherever they are. Because I've spoken to different people on Facebook who are currently in quarantine, and I realized that one person is saying their hotel is better, another one, she's complained and complained, and I think there's an issue where she is. So it's not only me.
Yes. Yes, that's very powerful that you are not just doing it for yourself, because the management is saying because you've complained, they will do it well for you, but they should do it well for everyone.
Yes, that's me. I'm saying this has to be done for everyone, and they have to change, not only today because I'm here. Standards everywhere, quarantine-managed hotels, they have to change. They have to bear in mind, they have to consider that we are human beings, all of us.
Very powerful.
If you saw the video, the manager, I think he realized that the food was rotten. He ran away. Actually, when he grabbed the food from my hand, he ran away with the food. Why did you do that?
Okay. Over to you, Marv. Like we said, we did contact the hotel and we're still waiting for the response.
Aiwa apo tirikunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muBritain varikutaura ivo. Pamusoro pezvavakasangana nazvo mushure mekudzokera kuBritain kwavari kuti ivo vari muquarantine pari zvino, asi vari kuti chikafu chavanga vachipiwa ikoko changa chakaora uyezve mwana wavo akarwara vakashaya kuwana rubatsiro. Saka ndozvavari kutaura kuti ivo havasi kusiya nyaya iyi yakarara, vachaendesa nyaya iyi, vachaikwidza kumakata. Vakatinyorera member of parliament wavo uyezve kuitira kuti zvinhu zvigadziriswe, nekuti vari kuti vari kuda kuti zvinhu zvigadziriswe nyanya kune avo vanenge vari kubva kuafrica. Amai Faith Malinda Mkosi, regai tidzoke kwamuri mai Makai. Tiri panyaya iyoyi yezviri kuitika panguva ino yecovid, tinoona kuti nyika yeAmerica musi weSaturday kana kuti yomugovera vachange vachirangarira kushaika kwakaita vanhu muna September musi wa11 pane chiitiko chakaitika kuNew York, kuPennsylvania neimo muno muWashington. Imi munoona sei zvinhu semakristu zvii zvamuchange muchiita panyaya yekupodza maronda akavhurwa aya?
Sekutaura apa tiri kuita kuti panhambo itabe kutanga kuti minamato tiri kuona kuti isusu sevatenderi minamato ndo yega inogona kubatsira vanhu, nekuda kwekuti chakanakira kunamata Mwari, kubatsira vanhu nekupa vanhu tariro. Shoko raMwari rinosvika pasingagoni kusvikwa nevanhu. ndozvakanakira munamato nekukurudzira nobukidza nesoko ramwari rino no penetrate nosvika pakadzika dzika pemwoyo yevanhu vari kutambudzika nekuda kwezvinhu zvakaitika nekuda kwekuti kune vazhinji vari kuita go through trauma vane panguva inei nekuda kwezvinhu zvakaitika izvozvo uye kuti kana tasvika pakadai so vanhu vanobatwa nemweya wekutya vanhu vanovhunduka vanhu vanotya tikapiwa zviri kuitika kuna Afghanistan tobva tatarisa zuva iri riri kusvika remusi wa11 September kurangarira zvakamboitika unoona kuti mune kutaura taura kwakawanda vanhu havana kugadzikana vanhu vazere nekutya saka zvichafamba sei kuAfghanistan uko kuri kuitika sei saka kusagadzikana kwemwoyo yevanhu isu sevechitendero tinounza yatinoti tariro kuburikidza neshoko ramwari ratinenge tichikurudzira vanhu kuti ngativimbei namwari ngatimirei pana mwari musaite madziso enyu paleadership ngatinamatirei kuti mwari ape utungamiriri hwedu njere mwari ape utungamiriri hwedu ability yekuti vakwanise kudecida zvinhu zvinotiprotekta zvinotibatsira uye tonamata minamato kuti ifambe isvike mumabhodha enyika yeamerica kukomberedza nyika yeamerica mwari watinonamata unozvigona kana tikasumuka tikatenda tikabatirana pamwe chete saka isu vechitendero ndo position yatiri kutora kuti musatya musavhunduka mwari unesu huye aitive nekutenda kuti mwari unotirwira haisi nguva yekuti une plani nekuti kana hondo ichiuya haina wainosiya saka tinotongoona kuti hope chaiyo chaiyo kutaura chokwadi uku tiri kudyiwa necovid uku tiri kutya hondo saka toendepi ngatisimudzei maziso huyai titarise kuna mwari ndokwega panguva ino kune tariro yedu ndokwega panguva ino kwatinogona kuwana rubatsiro kubva kuvana vedu muzvikoro vari kuenda unonzwa vanhu vari kutaura nenyaya dzekuti vana vanogona kungobhombwa muzvikoro aiwa toda kupa vana tariro kuti kana munhu achisumudza mwana achienda kuchikoro namata kana uchipinda mumba mumota usati waenda kubasa namata zvikokwerawo protection yako kuburikidza nekukumbira kuchengetwa namwari nekuti munguva ino yatiri toda kutaurirana chokwadi haisi nguva yekutsvaya kutsvadza kuti ndofamba nepfuti nepfuti yako iyoyo hondo dziri kungoitika covid nekurutivi hondo nekurutivi saka pa9/11 tiri kumira tichiti kuvatendi nekune vasiri vatendi hatina kumwe kwokuenda uyai tidzokere kuna mwari tiri kudedzera America dzoka pana mwari America vimba naJehovha America ziva mwari wako uye akakuchengeta kubva kwekutanga saka ndopatakamira kuti tikurudzira kuti 9/11 inguva yekuti America idzoke pana mwari inguva yekuti America itarise maziso ayo kuna mwari muchengeti wayo
aiwa mazi akanaka chaizvo Pastor Rebecca Makai todzokera kuchirongwa chenyu pane zvamataura imi kuti kana munhu achida kuziva kuti aiwa wanano yedu chisa yedu haisisina kumira zvakanaka panguva ino yecovid pane zvaunoona zvii izvozvo
sekutaura kwandaita kuti dzimweni dzenguva muri muwanano imomo kune zvinhu zvinoitika atinoti zviratidzo zvinokuratidza kuti I think ndinofanha kutsvaga rubatsiro rubatsiro edza kuvafundisi kana kune vamwe vari vanhu vamunoremekedza mumuwanano yenyu kana kutsvaga rubatsiro kune maprofessionals matinoti macounselors pachirungu muzvipatara kana kuti vari munzvimbo dzakasiyana siyana anonzi mamarriage family therapists kana kuti macounselors kuti zvinhu zvikurumidze kugadziriswa ukaona muwananiso kuti mumwe wangu anenge akungofarira kuda kungova pake ega to spend time alone kungonzwa kuti inini ndipowo nguva yangu ndipowo space anoda kungogara akazvivharira kana kuti hachadi kana kuwana nguva yekuwadzana newe kana yekutaura newe ichocho chiratidzo chekuti pane zviri kuitika mukati kati chimwe chinhu chinogona kuitika ndechekuti anogona kutadza kutsanangura manzwire aari kuita nekuda kwekuti iye pachake hasikutoziwo pamwe maybe zviri kuitika maari kuti chii chiri kuitika uye pamwe munozongoona zvaputika kana mukazviregerera nekuda kwekuti munotoda nyanzvi dzinogona kukubatsirai kuti maitikira zviri kuita nemamirira zvakaita zvina zvina kumira mushi dzimweni dzenguva munhu anogona kutadza kunzwisisa kana kugoverana neumwe wake kuti mudikani zvandiri kunzwa panguva ino ndiri kungonzwa kuti ndinoda kungozvivharira handidi kutaura nemunhu kana kuti usandi unongozonzwa makuti usandibati usafebere pedyo neni handisi kuda kusangana pabonde handisikuda iwo hausikunzwisa kuti komo wangu chiko chiri kumboitika unoda kuti utarise zvinhu zvakaita saizvozvo kuti ndofunga pane sina kumira mushe but nyaya yatiri kutaura ndeyekuti usaedze kugadzirisa mumwe wako kumufikisa nekuti dzimweni dzenguva haasiwo zvazviri kuda ari kuda kuteererwa pamwe ari kungoda nguva yekuti ugare pasi naye unzwisise kuti zvii zviri kuitika mukati make uyezve pamwe dzimwe nguva umwe anobva atanga kuva anoshoropodza mumwe wake anoona nekatsvina chaiko kepahwindo kuti pahwindo apa mhai hamuna kupukuti kukriticisa kuyange kwekuti kunokubvisa iwe ndiwe mairemba waakutozwa dzimba munhu hamusikugarika mune tsvina mumba muno makazodai kukriticisa ukangoti upfeko dress muri mumba imomo kana kuti urikudawo kuita chimwe chinhu munguva ino une vision une madreams aunawo uri kudawo kusheya neumwe wako kana kugoverana neumwe wako but unozoona kuti mumwe wangu uri kungoti ukadai wapfurwa ukadai bhomba rauya.
Thank you very much, yes, there to Mrs. Rebecca Mukai, the pastor, for powerful words there. Unfortunately, time is not on our side. We'll also give our other guest, Faith, Malinga Nkosi, the last word to ask for Melam Shelo Lolo, who was practicing Luguti, who won in Angela Bandava's Tatanga, COVID-19, Lolukana, South Africa, Lapananga, Willipilitani, Abandu Lokova, Mavila, Inni Lukushan, and the Vascandilanji, Venga Kuze Pagat.
Enga Wuchawuti, South Africa, and Wonimo. Abantu ngabanguthi sebetshela ukuthi sebephila la kukhamwa thimeki njalo abantu bafaka ngaphansi kwezilevu uyifaka mayibona amapolisa nokuyihambe ngaphansi kwesilevu so ungatsho ukuthi abantu abanjalo bayawesaba yini lo mkhuhlane number one. Lapha eBrithani khona siyawusaba sonke mina ngokwami ngoba ngawugula lo mkhuhlane and namanje ngisaselama-effects emzimbeni wami wawo lo mkhuhlane mina ngiyawesaba ngoba ngisabulawa ngamadolo kungafika njaye ikhanda kungafika ngodolo ngisabathi ngibelwe ngu-COVID so ngisatshela abanye ukuthi siwesabe eni lo mkhuhlane futhi ngiphinde into bathi singahambi siye kwamanye amazwe kodwa nase sibuya khonapha sibuye singene ebhasini singakwaba amanye amazwe amaningi sonkeso kunzima lasephakathi eflightini imaski yakho awuyikhiphe nxa usidla kuphela so nxa sesidla lohlele eceleni kwami obviously ngizakhwehlela ngimithi i-COVID so lapha I think umkhuhlane lokunye kuyikukhuleka ngiyakwazi abanye abathembeki ekukhulekeni kodwa kuyikuthi sibambaneni sonkenini
ye ngezinye indlela uyavumelana-ke lo mfundisi esilayo unkosikazi Mkhaya.
Yes, ngiyavumelana naye kakhulu ukuthi umkhuhlane lowo ngicabanga ukuthi mina ngokwami ngifila ukuthi spirit esingekho right ngoba okwekwini okwenza ukuthi ungavele ubone umuntu ophethwe yi-COVID bese mina ngisebenzela isibhedlela nami ma ngifika endlini ngifika sengizizwa sengilama-symptoms e-COVID ngikuyini okwenza khona lokhu and then okungama-symptoms iwana lawo okuthola ukuthi mina nginje ngayiguli i-COVID kakhulu kodwa ama-symptoms ama engasiyo lana abhaliweyo laphana so akula muntu eyaziyo le nto ukuthi wakungamadolo wakungamahlombe into engekho kulisiyo naliyana kusho ukuthi iza ngendlela ezihlukeneyo bese beyinika amabizo-ke amakhiwa
yebo-ke ngiyabonika kodwa-ke isikhathi asavuma ukuba siqhube sisonke powerful closing words there from Faith Malinga Ben Nkosi. She also says she agrees with the pastor Rebecca Mukai that indeed prayer is necessary in this COVID, which she also has once suffered from over
tumor. Pastor Rebecca Mackay, just to remind people where they can find you and join your conference on Saturday.
Tukusangana panonzi pa Hampton Inn Hotel, Hampton Inn and Suites, 2860 Metro Drive, Bloomington, zip code 55425. Muno gona kutibata pa nare, zot 563-202-4426. Kana 651-440-8737. Tinobatika zvakare pa Zoom, achange tiri pa Zoom, inoti 336-921-6621. Code yedu 808-737. Mukatibata, tinokwanisa kuzoita kuti muve live matinenge tiri.
Thank you very much. And signing off, I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington.
Marvelous.